Hongu takanga tine yatingati roadshow kuti taifambira nzvimbo dzakawanda kuUK sezvo kune vana vedu vakawandawo ikoko tichinotaurirana navo maererano nenyaya dzetourism investments pavangakwanise kuitawo mabhizinesi akanangana netourism nekuvakurudzirawo kuti vazokwanisa kuuyawo kumusha kuzoinvesta kuzoshanya tichishanda pamwe chete neZimbabwe Tourism Authority tichikurudzira vana vedu nekuvaudzawo kuti kumba kwakamira sei state of the economy machallenge atiinawo ndeati saka kwaive kubatana nemhuri yeZimbabwe iri kunze uyezve tikasanganawo nemamwe mainvestors vaida kunzwisisawo mainvestment opportunities nenzvimbo dzavangakwanise kuinvesta uyezve kukurudzirawo kuti vauye sevashanyi vachizowana zvatiinazvo seZimbabwe munyaya dzetourism.
Kune vamwe vanochema kuti matambudziko ari kumusha akafanana nekushayikwa kwemafuta, kushayikwa kwemagetsi, kunetsa kuwana kwemari nezvimwe zvakadaro. Zvimwe zvinhu zvinofanira kutanga zvagadziriswa nehurumende kuti vanhu vafambe zvakasununguka. Muri kutarisawo sei matambudziko iwayo?
Tiri kuti matambudziko, hapana kusina matambudziko, tine matambudziko. Sehurumende tiri kuti imimi sevana vedu vari kunze munogona kunge mune njere dzimwe dzamuinadzo neexperience zvekuti ngatibatsirei to rebuild our country. Hazvisi kuti ndinoda kuita spectator. We are it involved, tibatsirane kugadzirisa. Nyaya yemagesi is an issue. Tiri kuziva kuti zvinezvi neclimate change iriko, mvura mukaribha chaimo yakadzikira zvekuti ma30% or less. Saka generation electricity iri kunetsa. Coupled with that, nyaya yeshuwo tinoziva nyaya yeforeign currency, tiri kuedza kuti tingazvigadzirise sei. Uyezve nyaya imwe yanga ichinetsa inyaya yecurrency, pata tine multicurrency kuti vanhu vanoshanda vari nechekuseri black market vachingokwidza rate yeUS dollar chipesera mitengo yezvinhu yakurisa. Saka ndo zvimwe zvatiri kuti segovernment tati ngatimboitai austerity measures kuti tiedze kugadzirisa. Zvinofanira kuti zvigadziriswe. Isu tiri kutiona kuti pane chatotanga kuitika kuti mitengo imwe yatotanga kudzika pasi nekuti kunoku vanhu vaitora US dollar rekuti ndinotenga madomasi, uri unoda kutenga muchairo, uri unoda kutenga muriwo woshandisa US dollar and yet tinoziva kuti value yeUS dollar yakakwira chaizvo pamuri ikoko. So zvimwe zvatikedza kugadzirisa and it's a process but tatanga nemaaustarity measures achiri kuita tinotarisa zvichanaka.
Ivo vana veZimbabwe vari kutambira sei zvirongwa zvese zvamuri kuita zvekuvakwezva kumusha izvi?
Ndingangotya it was very positive kwatakafamba. Takatanga nekuleads, vane vakazviumba, vane mapoka avo neutungamiri hwavo, tichivataurirawo zvatiri kutarisirawo, tichivataurira machallenges ari kuno. Zvikatambirwa zvakanaka, tikaenda kuManchester tikasangana nebusiness team randataura kuManchester Chamber of Commerce. Mainvestors vakasiyana siyana vada kupinda musolar, vada kupinda muenergy, vada kupinda muICT, vada kupinda mumamedical. Vachizvitambira zvakanaka, tikazosangana nemaZimbabweans, ikaita nguva yekusangana tichionana tichifara semaZimbabweans, tichivataurawo zviri kuitika kuno kumusha. Tikazoenda kuBirmingham vakazopedzisira nekulanda nini ndakandadzoka nekuti ndandine humwe urongwa huri kuno. Ndakazosiya vezTA nevezimtrif vachipedzisa chirongwa chedu. Handina dambudziko randakawana, asi kungoti vanhu vanenge vaidawo zvavo kuti zvii zviri kuitika kumusha.
Mubvunzo mukuru unonyanya kubvunzwa nevana veZimbabwe vari kunze, honorable minister, ndewekuti panguva yekuvhota kodzero havadziwane, asi nguva yekunge pachinzi kuri kuitwa zvinoda kuti Zimbabwe iwane mari yavo, vanhu vanokurudzirwa. Munoti?
Inini ndinoti tinokurudzira vanhu kuuya kumusha. Handiti uyai kumusha, handione munhu achirambidzwa kuzoti avhote. Munhu anofanira kunge akarejista achiuyawo achivhota. Pari zvino mutemo uripo uri kuti vanhu vanovhotera kuno, asi mitemo ndeyedu, ndichinoiita, ndichinoona kuti zvino tasvika pachinhano chokuti ndatichidai. But ezvino izvi munhu wese anoda kuya kuzovhota haarambidzwe kuvhota kusvika tagadzirisa zvinonge ida kuti zvigadziriswe. Pari zvino ndo mutemo watiinawo.